Yeah. Shaku. Yeah. Zvekumira mira nevanhu takazvibuka, patinokutemba haudzokese tabuka. Kazhinji mulife umo ndaipukunyuka, pandisingakwane ndaisuduruka. Shinda inozogorudunuka, zvobva zvafumuka iwe wosimuka. Then wotoboka kunze kwadoka, rima chimbori vhunduka. Zvekumira mira nevanhu takazvibuka, patinokutemba haudzokese tabuka. Kazhinji mulife umo ndaipukunyuka, pandisingakwane ndaisuduruka. Shinda inozongorudunuka, zvobva zvafumuka iwe wosimuka. Then wotoboka kunze kwadoka, rima chimbori vhunduka. Iwe timi, you can't see me, you can't hear me, I don't suck. Handizi chikwekwe, kabebi kangu right now ndeke mukwekwe. Munhu wese ane banga, saka handingambochekwe. Semhondi dziya dzinoda ukakwe, sechikweshe chiya chinorohwa palilongwe. Ngatimbobaya pachongwe, timborova zvimadrinks. Irene akabaya nerinyangwa patiri mufriend zone. Deep down, deep down, deep down, danger zone. Zvemabhukati veron hatingambozvione. Rizanziyo, rizakarwiyo, kaya kandinoshandisa pakubuka stress. Sometimes it's a chess, izvi zvinosiya mess, zvinozotoda ness. BP yakwira sawira, usangona memapoto usina plan B. Zvekumira mira nevanhu takazvibuka, patinokutemba haudzokese tabuka. Kazhinji mulife umo ndaipukunyuka, pandisingakwane ndaisuduruka. Shinda inozogorudunuka, zvobva zvafumuka iwe wosimuka. Then wotoboka kunze kwadoka, rima chimbori vhunduka. Zvekumira mira nevanhu takazvibuka, patinokutemba haudzokese tabuka. Kazhinji mulife umo ndaipukunyuka, pandisingakwane ndaisuduruka. Shinda inozongorudunuka, zvobva zvafumuka iwe wosimuka. Then wotoboka kunze kwadoka, rima chimbori vhunduka. I won't lie, handikwate, handikwate, I'm just living my life, I survived a lot. Kana uri wema sports, chitongopfeka ka short. Life is too short, so ndinoda mashorts. Vanhu vakawanda vasina kumbodya maoats, vachiita maoath. Umwe achavharwa mukabaya kukoti, chitombo ndipa remote. Ndimboona hangu movie, keep moving. Nyangwe vakauya vakapfeka zvima Louis V, Luigi. Semudhara remuzi rinochila zvaro dhaza, ringorizi yamaiwe. Get out the way, they can never pay. It's enough, I hate you so tough. Vanokuita rough, oti come my love, come my love, vatizima Indian. Zvekumira mira nevanhu takazvibuka, patinokutemba haudzokese tabuka. Kazhinji mulife umo ndaipukunyuka, pandisingakwane ndaisuduruka. Shinda inozongorudunuka, zvobva zvafumuka iwe wosimuka. Then wotoboka kunze kwadoka, rima chimbori vhunduka. Zvekumira mira nevanhu takazvibuka, patinokutemba haudzokese tabuka. Kazhinji mulife umo ndaipukunyuka, pandisingakwane ndaisuduruka. Shinda inozongorudunuka, zvobva zvafumuka iwe wosimuka. Then wotoboka kunze kwadoka, rima chimbori vhunduka.